Alright, ndinokutendai nekuchitsvaga pamaita nekuchipa mukana unowe kuti tikwanise kutaura nezve Zimbabwe Trade and Investment Conference and Expo inova yekutanga muno muZimbabwe yatakaipa timiyo yekuti strengthening business relations between Zimbabwe and the rest of the world. Zvinoreva izvo kuti kusimbisa my business relations between Zimbabwe nepasi rese. Nekukurudzira nekuudza vanhu kunze uko kuti Zimbabwe yavhurika for business. Zimbabwe is open for business. Tichange tina His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa ndeva chapa keynote speech tineo vemu private sector business people and ministers that are also going to be speaking to trade and investment conference and expo.
Tabatanzwa mashoko amataura ekuti Zimbabwe is open for business. Ndiyo maridzi yatiri kunzwawo mukuru wenyika achiparidza kwese kwaari kufamba uku. Musangano uri kuitwa uyu wemabhizimisi uyu ungadaro uri here uri kuitwa nehurumende kana kuti une chekuita nezvematongero enyika?
Ndikakudzai nhoroondo yemafungiro andakaita kuti tiite chinhu ichi, you'll be surprised. Ini ndakange ndiri Mandela Washington Fellow 2017 ndanga ndiri University of Texas at Austin. Ndokwanda ndafunga kuita inonzi Africa America Business Youth Conference for April. However, nezvakazoitika muZimbabwe muna November ndandadzoka kumusha. Ndosandakaona kuti before taita yekuAmerica tadi kuita another conference muno muZimbabwe. Todaidza iwo mainvestors acho auye muZimbabwe.
Kuungana kuchaitwa uku vanhu vachikurukura nezvebhizinisi nekuratidzira zvavari kuita nekutengeserana uku zviri kusangana papi nemachinjiro aita zvinhu muZimbabwe?
Mukaona ini zenusaka inogoitwa president yedu, chinhu chavainyanyotaura nezvazvo ndechekuti vari kuda kuchinja ikonomi yeZimbabwe. Nematauriro avakaita kuti we are 16 years behind and it's true. Asi ini semunhu wemubhizinesi ndichive muno munyika, maone ndandiri kuita mainvestors are flocking into the country daily. Zvinova izvo zvinoratidza kuti for sure Zimbabwe is open for business.